Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu kukadzi 15/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Uwandu hwevanhu vanonzi vakafira mutsaona yemumigodhi kuBattlefields pedyo nekadoma usiku hwemusi wechipiri hunonzi hunogona kudarika zana, ukuvo hurumende inotara tsaona iyi senational disaster. Vanhu vakawanda muZimbabwe vanoti vane tarisiro yekuti ZANU PF neMDC dzichaita hurukuro dzekugadzirisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vanonzi vakafira mutsaona yemumigodhi kuBattlefields pedyo nekadoma usiku hwemusi wechipiri hunonzi hunogona kudarika zana, sezvo vamwe vevanhu vanofungidzira kuti vakavharirwa pasi vaipinda mumugodhi uyu zviri kunze kwemutemo. Hurumende inonzi yatara tsaona iyi setsaona inobata nyika yose kana kuti national disaster, izvo zvichaona kuti mufi ega ega achiwaniswa chiuru chemadhora negumbeze rokubatsira pakuvigwa. Mutungamiri weMDC Vanelson Chamisa vatumirawo mashoko ekunyaradza mhuri dzine hama dzakawirwa netsaona iyi. Vanhu vaichera goridhe mumigodhi miviri inoti Cricket Mine neJongwe Mining Cooperative iri kukadoma vakasangana netsaona iyi mushure mekunge mvura yakawanda yanaya, izvo zvinonzi zvakaita kuti kuite mafashamu akatsemura dhamu zvakazorodza mvura mwena inopinda mumigodhi iyi. Zvinonzi pave kufirwa kuti vamwe vevanhu ava vanogona kunge vakatoeredzwa nemvura iyi vari pasi ipapo. Mapoka akasiyana-siyana kusanganisira Civil Protection Unit anonzi ari mubishi kuedza kukupa mvura iyi kuti vanunure vanhu munjodzi vakwanise kunge vachisvika kune vanhu vakavharirwa ava. Asi zvinonzi basa iri riri kunonotswa nekuda kwekushayikwa kwemichina inokasika kukweva mvura kubva pasi uyewo pamwe nemvura inonzi ichiri kunaya. Gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vaburitsa gwaro rinoti pari kudiwa mari inosvika mazana maviri ezviuru zvemadhora, asi hurumende haina mari iyi, izvo zvaita kuti vakumbire rubatsiro kubva kune mapoka akasiyana-siyana. Vamwe vanoti vanoona sekunge hurumende yakanonoka kutora matano sezvo tsaona iyi yakaitika patove nemazuva matatu asi pasina kana chatichaitwa. Ukuwo mutevedzeri wegurukota rezvemigodhi vaPolite Kambamura vanonzi vari kupa vaishandisa migodhi iyi mhosva yokuvhara nzira yaifamba nemvura kuti vakwanise kuchera goridhe. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira vashandi vemumugodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vaNdodhana Sithole vanoti vamwe vaichera goridhe ava vaigona kunge vapinda mumigodhi iyi zvisiri pamutemo, izvo zviri kuita kuti pasazikanwa huwandu chaihwo hwevanhu vangadai vakavharirwa nemvura iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naVasitole.
Tatina zvinge zvekuti hapana chatichaitika, vachiri kumbotira kuti vapombe mvura. Tira kuti hapana yoko wanubuna kupai shini wasati wa kwanza kumba mvure kwanza kwanza waka kumbira mama kumbrisa zifakuna na simpula zuwa maru kumbatira yiko
chini kunzuko kuti bazire civil protection unit ra kubatira wa ikoko ra kubatira zakadi
ya ndizo zwaripo but at the moment ya hapana shino kuna kutika na kuti mvura mawa ndio yaka itaka endi hapa mvura yiku kuna saka vanungu wapo zao chiripo nchoo kuti mvura yaka ngopombe wache ndio kutipata nge kubatirwa at the moment hapana shino kuna kutika
matima anirizuwe kuti vanu wangani wangadai waka farirwa pasapo
vanu waka farirwa mnamba ya tiku wa hii 35 kwanzi vanu wawari over 100 waka farirwa ndo zanda wana iso ziri kunzi 35 wari kutawurwa ndo waka pinda waka nyurwa mpuku batiriki anje kuti kwa ifa wano pinda paya kunye wama wano kusangana upasa zo zeta namba ya usike ji kuandre saka vanu waka wanda chesu wari pasi batiriki ya kuti paruko mbriko namba ya wano waka nyuku
ndiani muridwe mugodu uyu
at the moment I'm not sure but ndichiri kutsvaka because panoiza kuti pane vakuru chaivo vari mukati memugodhi uyu
migodhi mingani yakapinzwa nedambudziko iri
migodhi miviri but iri padhize napadhize zvake iri muarea yemukadoma iyoyo
tichitarisa nguva yatorwa pasati paitwa rubatsiro vastole pachine tarisiro here yekuti vari mumugodhi umu vangadai vachiri vapenyu
haipapo tinganyipirana hapachina mupenyu apa chauda kurikaziwa mabhodhi kwete kuti kwanzi panganikwa mumupenyu haisina kukosepo
imiwo sesangano revashandi vemugodhi munoona sei matano atorwa kubva musi wechipiri usiku paita dambudziko iri kusvika pari nhasi pasati paburitswa munhu
ya pari kunoita ndezvekuitika mugodhi iyi inenge ichimainiwa migodhi inenge yakambomainiwa kudhara ikasiyiwa saka pane pasina mastandards akakwana zvekuti kana paitika dambudziko raita seiroro ka zvinorema kuti vanhu vadii vaburitsiwe saka ipapo apo asi dai inge iri mai inenge ichinyatsooparaita ka zvine safety mukati yakakwana hazvizonyanyi kurema asi migodhi inenge yakambomainiwa ikasiyiwa mozouya wosangana nemanhingi nemakorokoza nekachinjawa mukati imomo saka panonesi
tinoona kuti kune dzimwe nyika kwakaita tsaona dzakaita saizvo dzemumigodhi kunogona kubvawo rubatsiro rwekunyika dzakatoitawo sekuna naamerica nevamwe vachienda kunobatsira ikoko nemishini yechizvino zvino zviri kuitwawo here izvozvo muri kuona paine urongwa here hwekutsvagawo vanobvawo kana kuna na South Africa vane unyanzvi
paizvino hapana chatichambotaurika ndizvoda tavambotirai vari munomu vaone kuti kana vakoniwa nizvozodana kom but pari zvino hapana vati vadanwa vari kubva kunze
avo vanga vari mutungamiri wenational mine workers union of zimbabwe vandodhana Sitole vari parunhare nestudio 7 vanhu vakawanda muzimbabwe vanoti vane tarisiro yekuti bato riri kutonga rezanupf richaita hurukuro dzekugadzirisa mamiriro akaita zvino munyika nemapato anopikisa chimwe chezvinhu zviri kukonzera kusawirirana pakati pezanupf nemdc inyaya yekuti zanupf inoda kuti mdc itange yabvuma kuti mutungamiri wezanupf vaemarson munangagwa ndivo mutungamiriri wenyika ari pamutemo izvo zviri kurambwa nemdc munyori mukuru wemdc inotungamirwa navanelson chamisa vadouglas mwenzora vaudza Studio 7 kuti dzimwe dzenyaya dzinoda kutaurwa nemdc muhurukuro idzi dzinosanganisira nyaya yekuti akakunda musarudzo yemutungamiri ndiani mamiriro ezveupfumi hwenyika uye kuti mapurisa nemasoja asaita zvematongerwo enyika
isu semdc takati tinoda hurukuro hongu nemamwe mapolitical parties kusanganisira kunyanyanyanya hurukuro neruling party zanupf pozoita hapo hurukuro dzingazoitika pakati pavachamisa navamunangagwa asi hurukuro idzi tiri kuti isu ngadzinge dzichiitwa mediated nemumwe munhu mutongi gava asiri wemuzimbabwe asiri vamunangagwa saka chinofanira kuitika ndechokuti tinotofanira kuita mutongi gava anova president weimwe nyika chechipiri chatiri kutaura ndechokuti hadzifaniri kunge dzingori hurukuro nje ngadzivei hurukure dzinotarisa nezveupfumi hwezimbabwe kutambura kuita vana vezimbabwe nyaya yekushayikwa kwamabasa ngadzive zvehurukuro dzinotaura nezvekuti masoja nemacio nemapurisa basa ravo harizi rekumbunyikidza kodzero dzevana vezimbabwe Saka toda kodi, tunoda hurukuro dzinenge dzine chinangwa chekuunza zvine punduso kuvana veZimbabwe.
Chii chamuri kuronga kuti hurukuro idzi dzibudirire?
Isu se MDC takanyora pane tsamba yandaendesa nhasi yatakanyora kuvakuru vakuru veSADC. Tichiti isu hurukuro idzi tiri kudzida. Uye zvamunangagava takanyorera tsamba tikati hurukuro dzida asi ngadzive hurukuro dzine chinangwa. Ngadzive hurukuro dzino dzine muenzanisi anobva kunze kwenyika. Uyezve ngadzisave hurukuro dzekuzama kuda kumedza vamwe vanhu kana kushandisa vamwe vanhu.
Munoti nezvinotaurwa navamunangagwa kuti vachamisa vatanga vabvuma kuti vamunangagwa ndivo mutungamiri wenyika pasati paitwa hurukuro.
Vamunangagwa vanenge vachiresva kana vachidaro kuti tanga wati zvakati ndokuti tigozotaura. Kwete. Hurukuro dzinonzi huyaiti taure ane chinyindo chake obva ataura ipapo. Nyaya yavari kutaura kuti ndionesa president. Ndiyo nyaya inofanira kukurukurwa nezvayo iyoyo.
Chii chinofanirwa kuitwa nevatungamiri vaviri ava kuti hurukuro idzi dzibudirire?
Chekutanga vanofanira kusangana paina mutongi gava. Wowirirana kuti ngapave nehurukuro. Havapinde musubstance yekuti hurukuro yacho pachataurwa chine chine chikwete. Vanongowirirana semapresident emapato avo. Kuti tabvumirana kuti tikurutiwe nehurukuro mutongi gava tabvumirana kuti anenge ari mingi.
Avo vanga vari munyori webato reMDC vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare kuHarare. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, tabatawo nhengo yeZANU-PF muAmerica Dr. Frank Guni, avo vanoti hazvigone kuti vamunangagwa vamboisa pasi utungamiriri hwenyika kuitira kuti paitwe hurukuro. Naizvozvo MDC inofanira kuziva kuti iri kuita hurukuro nemutungamiriri hwenyika.
Vanhu vanonyanya kutarisa kuti MDC Alliance neZANU-PF ndo dzinofanira kutaurirana. Aiwa, maZimbabwenzi vese ndo vanofanira kutaurirana. Waro urikurongwa naPresident neZANU-PF ndewekuti tese sevana veZimbabwe ngatigarei pasi titarise kuti nyika yedu toinangisa mberi sei tiri pamwe chete.
Vachamisa vanoti vanoda kuti vamunangagwa vapinde muhurukuro idzi vakaenzana navachamisa. Munofunga zvinokwanisika here izvi?
Hazvigone izvozvo nekuti vachamisa havana masimba ekuti president ngaambosiya chigaro chake chekuti ndiye mutungamiriri wenyika. Hatingarambe tichidzokera kumashure. Chiripo ndechekuti vamunangagwa ndivo vakasarudzwa, ndivo vari kutonga nyika. Saka hazvigone kuti mutungamiriri wenyika onzi aenzaniswe masimba noumwe munhu asina kusarudzwa nevanhu.
Chii chinofanira kuitwa nevatungamiri vaviri ava kuti hurukuro idzi dzibudirire?
Chinofanira kuitwa ndo zviri kutoitwa. Chekutanga makaona vamunangagwa president mutungamiriri wenyika vanova zvakare mutungamiriri webato reZANU-PF vakativo vanhu vatungamiriri vese vezvematongerwo enyika, vatungamiriri vese vanotungamirira zvinoremerekedzwa munyika, vangave makereke vangavavei, ngatigarei pasi tiumbe hwaro wekuti tizoita musangano mukuru wekuti tese vanotungamirira zvakasiyana siyana munyika tonanga kupi, ivo vachipa pfungwa dzavo nemaonero avo semunhu akasarudzwa kutungamirira kuti ini ndakadanga ndoda kuti nyika inangi kwakati, imiwo chitipai pfungwa dzenyu kuti tibatanidze pfungwa nenjere tiendese nyika pamberi. Ndo zvinofanira kuitika, ndo zviri kutoitika. Zviri kutaurwa navachamisa kuti ini ndinoda zvakati, havasirivoka vanofanira kutaurira kuti nyika inofanira kuenda kwakati vari vega.
Imimi seZANU-PF, chii chamuri kuita kuti hurukuro idzi dzibudirire?
Isu seZANU-PF tiri kukurudzira, uye ivo mutungamiriri wenyika takatovapa mazano, takavapa yambiro yekuti mutungamiriri nyika kuti iende mberi, itai kuti vezvemakereke, vezvematongerwo enyika, madzishe nevamwewo vane chiremera munyika, tiite dare guru renyika rokutarisa kuti nyika yedu yoenda mberi sei.
Avo vange vari nhengo yeZANU-PF muAmerica Dr. Frank Guni vachitaura vari parunhare vari muWashington DC. Masangano emakereke muZimbabwe ari kuramba mashoko ekuti ari kushandiswa nedzimwe nyika mukukonzera kusagadzikana munyika nechinangwa chokubisa hurumende pachigaro. Munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vanoti basa remakereke harisiri kusarudzira vanhu mutungamiriri asi kuedza kuti vanhu vagare pasi vachitaurirana zvinhu zvinoita kuti nyika ibudirire kunyange vasingawirirani pane zvese.
Chiripo ndechekuti kuchine basa rakakura zvikuru, nhaurirano inonzi National Dialogue ibasa rakakura chaizvo. Iye zvino tiri kuno kumusangano watanga tinawo training yatanga tinayo iri kuno kuZurich kuBasel, kwatiri kuedza kukwenenzvera mafungiro okuti kana vanhu vachitaura nezvenyaya yeNational Dialogue vanomboreva basa rakadini.
Muri vangani kutraining yamuri kuita iyi?
Tiri 4 vanhu vabva kuZimbabwe. Umwe ari kubva kubato reMDC Alliance, umwe ari kubva kuofisi kwaVice President Muhadi, sezvo ndivarivo vane responsibility yokuzvidzana neyereconciliation. Umwe ari kubva kuNational Peace and Reconciliation Commission. Takauya kuno kutiri tiri team kuti tuonesane kuti basa iri rakamira sei, tigotsvaga nzira yekuti tingashandisana pamwe chete chirudzi kuti basa rachona ripfuurire kumberi zvakanaka.
Pamisangano miviri yakaitwa zvondarapera, vachamisa vakaenda kune umwe chete, vamunangagwa vakaenda kune umwe chete. Muchazvifambisa sei sezvo chinangwa chenyu imimi muchiti ndechekuti paitwe nhaurirano pakati pemapato akasiyana-siyana munyika?
Nyaya yenhaurirano haisi nhaurirano yamapato ematungigwe zvenyika. Yematonge gwezvenyika iri mowo mukati menhaurirano. Inhaurirano huru yenyika, kana kuti yatingati a comprehensive national dialogue. Inoincluda zvinhu zvakawanda, inoincluda vanhu vakawanda. Saka inopfuura nhaurirano yezvematonge gwenyika.
Zimbabwe Council of Churches nemamwe masangano akazvimiririra pamwe chete nemi, muri kushorwa kuchinzi muri kushandiswa nedzimwe nyika kukonzera mhirizhonga kuti mubvise hurumende pachigaro. Munoti nazvo?
Pane tsamba imwe chete yatakaona yakanyogwa neumwe achishuva manyepo nezvinhu zvakawanda zvaakanyora ndezvezviri zvenhema. Asi hazvitikahadzi, nokuti nyaya yatiri kufamba nayo inyaya yakakoshera munhu wese. Inyaya yakataugwa nomutungamiri wenyika, inyaya iri kutsinidzigwa mutsamba yataona yakanyogwa neSadak, inyaya yatinoona ichitsinigwa nevanotaura hama dzeZimbabwe dzinenge dzichikurudzira basa rokuti Zimbabwe ingapfuurira sei ichienda kumberi. Nyaya yokuti Zimbabwe ite nhaurirano iyo pachayo haisina munhu anoda kuti tibudirire asingadi kufambidzana nenyaya iyoyo.
Avo vange vari munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vachitaura vari parunare kuBasel kuSwitzerland.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weNigeria vaMuhammad Buhari vaita musangano wokupedzisira nhasi nevatsigiri vavo wekutsvaga rutsigiro, ukuwo ari kuvapikisa musarudzo yemutungamiri wenyika vaAtuka Abubakar. Vaitawo musangano une mutsindo wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa mangwana. Nengo dzeparamende muEgypt dzavhota zvine mutsindo dzichitsigira kuwedzerwa kwemakore emutungamiri wenyika vaAbdel Fattah el-Sisi kusvika muna 2034 vachitonga. Izvi zviri muurongwa hwekuvandudza bumbiro remutemo wenyika iyi, izvo zvichaona utongi hwemauto huchisimbaradzwa. Urongwa uhu huchavhoterwa pareferendum ichaitwa. Mumwe mutori wenhau dzemifananidzo anoshanda akazvimirira ega, Zinyange Anthony, aisa padandemutande mimwe mifananidzo yaakatora mushure mokushaya kwevakambe mutungamiri weMDC wekutanga vaMorgan Tsvangirai senzira yokuvaremekedza pamwe nokuvarangarira. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Zinyange anoti kuziva vatsvangirai kwaakatanga kuita kwaibva mune zvaitaurwa pamusoro pavo nenhepfenyuro nemapepanhau zveurumende. Asi nekufamba kwenguva uye nekuzove kwake mutori wenhau dzemifananidzo, anoti akazove nemaonero ake avatsvangirai akasiyana neaichinzwa. Pakafa vatsvangirai, Zinyange anoti aive muguta reBulawayo.
Ndakava ndiri kuBulawayo, kunova nzvimbo ine mukurumbira werutsigiro rweMDC. Vanhu vakasangana panzvimbo yepaCity Hall. Vakaitawo zvavakaita mukurangarira vatsvangirai and ndaivapo nichitora mifananidzo. Sezvo riri basa rangu kutora mifananidzo, chinhu chandakanyanya kuongorora chikuru ndechekuti vanhu mukuchema kwavo vaipemberera mabasa angabatwa navatsvangirai munguva yekurarama kwavo.
Zinyange anoti semunhu anoziva zviitiko zvakakosha munyaya dzekutapa nhau, akaona zvakakosha kuti aende kuHarare kuti atore mifananidzo yekuchema kwavatsvangirai ikoko, nekuda kwekuona mhomho nemhomho yevanhu vaida kuenda kunoviga vatsvangirai kumusha kwavo kuBuyera. Zinyange anoti akaona zvakakodzera kuendawo ikoko, kunyange hazvo achiti aive asina kunge agara akazvigadzirira.
Mubasa redu renhau, zvinhu zvakakosha kuratidza zvinhu zvinenge zvichiiti, nekuti mumakore anotevera tichada kuzoona kuti chii chakaitika. And chimwe chinhu chakandikashamadza, vamwe vanhu vesiri vebato raiva ravatsvangirai vanga varipo, vanga vabva kunzvimbo dzakasiyana siyana kusvika pamusha pavatsvangirai. Asi pakunaya kwakazoita mvura, yakanaya mvura chaiyo, mvura zhinji pakati peusiku. Vanhu vakanayiwa, vamwe vachizvifukidzira, vamwe vachigumbatirana muzhinji hwavo kungoti vawane kudzirwa nekuti vasanyanya kutota. Asi vanhu vaiimba mukati memvura imomo vachidzana vachiperekedzera vatsvangirai.
Munambudzi wegore rakapera, Zinyange ndemumwe wevatori venhau dzemifananidzo gumi chete vemunyika yemuAfrica vakaburitswa mubepanhau rine mukurumbira reThe Washington Post nekuda kwebasa ravo. Mumwe mufananidzo wake wakaburitswawo zvekare neTime Magazine pakati pemimwe zana yeTime 100 Photos of 2018. Mubasa rake akatora mifananidzo yakawanda yavatsvangirai nevamwe vakuru vakuru kusanganisira vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Zinyange anoti zvimwe zvezvinhu zvaiyemura pana vatsvangirai kuve munhu akazvininipisa, zvisinei nekuti vaive mutungamiri ane mukurumbira. Anoti nguva yakashanyira vatsvangirai kuBinga mugore ra2017 ndeimwe yaanonyanya kuvarangarira nayo.
Vatsvangirai ndingati ndinonyanya kutondera kuBinga kumat north, inzvimbo yakangoshoreka ine vanhu vanotorerwa pasi pasi. Asi ivo vakakwanisa kuindako, tingati munguva isiri yekampeni, isiri yeelection, vachienda vanzwa kuti kune vanhu vane dzimba dzakarohwa nemheni mhuri dzinokwana kuita 6. Asi pamutauriro wavaiita nevanhu, kunyanya vanhu vave kuBinga vanotarisirwa pasi, zvakandiratidza rimwe side ravatsvangirai kuti aiwa munhu anoshanda nevanhu, ende ivo navo vanhu vaiva vakasununguka kutaura navo.
Zinyange anoti mubasa rake anoshanda asina divi raakarerekera. Asi anoti akaisa mifananidzo yaakatora pakufa kwavatsvangirai padande mutande rake senzira yekupawo ruremekedzo rwake, achiti anoona izvi zvakakodzera nekuti vaive munhu akanaka.
Mufambiro wavakaita munezvematongerwo enyika, ndingati vane kodzero yekuva mumagwaro ehistory kuburikidza inini pachangu nezvazvishoma zvandinazvo. Chikamu chidiki chandakangosarudza kuti arega ndichengetedze chikamu ichi chigondirangaridzawo kuti neniwo pakushanda kwandakaita ndakava neprivilege yekusangana nemunhu akaita savatsvangirai. Ndo saka ndakachiturika pawebsite yangu. Vanhu vazhinji vakakavha kana kutora mifananidzo yavatsvangirai, asi nguva zhinji anenge ari mapress conference marali. Asi ini ndinovaremekedza nekuti ndakawana kwanisa kuita privilege yekuti nditore zvinopfuura ipapo.
Pamubvunzo wekuti iye ane maonero api pakuenzaniswa kunoitwa vatsvangirai navamugabe, Zinyange anoti sevanhuwo vaviri ava vane zvavakagona nezvavakatadza. Asi anoti vatsvangirai vanofanirwa kurangarirwa semunhu akarwira kodzero dzevanhu vose zvisina vakawanda vakaita apo zvaive zvakaomesesa kuita izvi. Anoti mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vane zvakawanda zvekudzidza kubva kuna vatsvangirai.
Vachamisa vakanga varipo vachifamba navatsvangirai vari mundima, vari mudiki kuna vatsvangirai kureva kuti vaitodzidza zvizhinji kuna vatsvangirai. Saka pachitambo chekuti tivafananidze, tinogona kuti vatsvangirai vakavhurira vachamisa nzira yekufamba nayo inova ndo yavanofamba nayo nhasi. Asiwo vachamisa tichiti tivape kodzero yavo pa chidano chavasvika uye chavari kutarisira kusvika. Tingati vari kufambawo vachivandudza nekunadzurudza paka nga pasina kunyatso kukwenenzwerwa navatsvangirai.
Mubasa rake Zinyange anonyanya kufarira kutora mifananidzo ine chekuita nezvekodzero dzevanhu zvemamiriro ekunze pamwe nekuchengetedzwa kwezviwanikwa. Mumwe mufananidzo waakatora ndewe mumwe musoja achirova mumwe wake kumusana achimurambidza kupfuura vanhu pakuratidzira kwakaitwa muHarare muna Nyamavhuvhu gore rakapera. Mufananidzo uyu wakaita mukurumbira mukuru sezvo wakaburitsa pachena zvakaitwa nemauto musi uyu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei, nhasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika, uyezve tichitarisa nyaya dzevaimbi vari kutsika dzimbo dzitsva.
Chema, ini ndachema.
Ndikara na makugonde ndiri mupolokwana. Gomana uri dzi yakagona video yake zvese nesong yake yakagona.
Chii chakanyanya kukufadza ipa video ya Winky D?
Kwaliti video yake nesong yakona pamawedza akaimba. Wanenya kunifadza.
Makadi kutete wangu.
Aiwa tiri wadi tiri kutaura nani uye zve muri kupi?
Mukira na mfundisi moyo.
Taura itinzwe mfundisi.
Regai ndichi ni matambudziko makuru mano kumuri yose Zimbabwe. Ne chimiro chakaitika chekumugodhi chemaini yakapararira hama dzakawanda dzinosvika 100 zvinhu zvinorwadza mani. Hatisingafungiri zvakafara zvisingagona kuitika kududzira kwamwe. Kududzira kuti mamaini wawo anenge asina chimiro chakanaka, anenge ashota maservisi zvokuti vanhu vanenge vachingochera vachingotora mari vakuru vemakambani. Hello.
Hey, tiri kutaura nani uye zve muri kupi?
Mutaura na mukoma Justice Station ku F4 Flats Kadoma.
Hey, taura itinzwi.
Da kutongotanga kutaura kuti bata maoko nehama neshamwari dzakashaika pa kwedzi wecricket mine ku Battlefield. Tingoti muri chemo dzinetariro zvinhu zvinorwadza sikuru.
Saka muri kuona sei zvataurwa nehurumende kuti yati iyo chiitiko ichi inational disaster?
At least zvozvitenda zvedu kuti hurumende yapindirawo bhozi nemamiriro angaita ekonomi yedu, vanhu vanenge vakatoomerwa zvakanyanyisa zvokuti kupindirawo kwavaita vanobatsirawo hama dzacho kuti dzidi chengetedze. But still ironda risingapori kuhama dzasara yedu bhozi vamwe vashaita vava vanhu vanga vachitoriritirawo mhuri vanga vakatarisirwawo.
Nonzi Filimoni Morisi ndiri muHarare. Harare zvikutambura. Nyaya yevanhu vakadhirikirwa nemaini kukadoma iri kutishungurudza zvakanyanya. Kuvishungurudzika zvakanyanya nenyaya yekuti vanhu ivava vanhu vanga vachisaitira kuchengeta mhuri dzavo. Zvino nekutaika kwavaita kurova kuti nemhuri dzavo dzakararawo zvakare.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8pm tiri kutarisa kurudziro yekuti munyika muye nekutaurirana kuitira kuti nyika ienderere mberi mune rakanaka. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Uwandu hwevanhu vanonzi vakafira mutsaona yemumugodhi kuBattlefields paJoni kukadoma usiku hwemusi wechipiri hunonzi hunogona kudarika zana, ukuwo hurumende inotara tsaona iyi senational disaster. Vanhu vakawanda muZimbabwe vanoti vane tarisiro yekuti ZANUPF neMDC dzichaita hurukuro dzokugadzirisa chiro akaita zvinyika. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.
Kwa kuhisika atisenda baku VOA Ndebele.